kutsvaga rutsigiro kuri kuenderera mberi zvikuru kuvatungamiri vari kutarisirwa kuti ndivo vane mukana wekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa23 Nyamavhuvhu. Vaviri ava mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vebato riri kutonga reZANU-PF uye vari kutungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Nhasi vaChamisa vanga vari mudunhu reMatabeleland South vakaita misangano yakawanda kusanganisira kuUmuzingwane vasati vaenda kuBite Bridge uko kwange kuine zviuru nezviuru zvevanhu. VaChamisa vapika kuti gore rino havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa. Asi veZANU-PF vanoti vanopikisa havadi kukundwa musarudzo nekudaro ndokusaka vachiramba vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. VaChamisa vaenderera mberi vachiti nezuro vaMnangagwa vainge vari kuCentenary kuMashonaland Central uko kwakaunganawo zviuru nezviuru zvevanhu. VaMnangagwa vakakurudzira vanhu kuti vatsvage rusigiro murunyararo.
Nhaka iko zvino kune maobservers vanopfuura 70 from 70 countries vari muno munyika vanofunga kuti kuchaita mhere mhere muno munyika, vanofunga kuti kuchaita virusi. We the people of Great Zimbabwe, vana vamunhu mutapa, tiri vanhu vorunyararo, tiri vanhu vane tsika, tiri vanhu vakabatana. We are against violence. We want peace. We promote peace. We promote love and harmony among ourselves. Naturally, the people of Zimbabwe are a humble and loving people.
Vakaenderera mberi vachiti
who not tolerate any mischief, who not tolerate all those who are bent in causing violence in our peaceful country. If they are being given money by whatever authority, nation or country or organization, ilamara wakanyarara, ipukute wakanyarara, ukangoti buf todira newe tokuvharira.
Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi nekuti vatsigiri vebato reZANU-PF vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga havasi kusungwa kana kuendeswa kumatare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vaudzawo Studio 7 kuti vave kuda kutanga zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro svondo rino.
Vakundiona zvavo vachandiona. Strategy dzinosiyana. Chekutanga ndechekuti tanga takamirira kuti tizive set kana kuti tizive mamiriro evanhu 87 vedu. Saka hatina kukwanisa kuti talonja manifesto yedu. Tiri kuilonja svondo rino riri kuti ratikubata iri ratabata nhasi iri. Tiri kulonja chinangwa chedu ichocho. Vari muGreat Harare vari kuona, ndofunga vakaona maposters edu atanga kunamirwa. Uyezve kune vanhu vedu vari kuita basa rekutsvaga rutsigiro. So muenzaniso, mutungamiri Secretary General wedu waMashakada nemurongi wemapasa MDC wataisekwa vanga vari kuepoti nezuro. Inini ndine mameeting angu nemarari ari earmarked to start kutanga mangwana chayo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRashweti Mukundu vanoti mujawo pavanhu gumi nevaviri vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uri pakati pavaMnangagwa navaChamisa. vaongorori vesarudzo vakawanda kubva kuEuropean Union nemasangano emuAfrica vatove munyika kuzoongorora sarudzo idzi.